mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chivabvu 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika huchiri pamakumi mana nevatanhatu. Vana chiremba vari kuongorora madzimai matatu AMDC Alliance vakapambwa svondo rapfuura. Vanoti nhasi vari nani pane zvavakanga vari nezuro. Hurumende iri kukoka masangano ose anomirira varayiridzi kumusangano wechimbi chimbi nhasi mazikati. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika huchiri pamakumi mana nevatanhatu kana kuti 46. Harare ndiyo ine vanhu vakawanda vabatwa nechirwere ichi vanosvika makumi maviri nevaviri ichiteverwa neBulawayo ine gumi nevaviri, Mashonaland East ine vatanhatu, Mashonaland West ine vashanu, kozoti Matabeleland North ine mumwe chete. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vave gumi nevasere 18. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru makumi masere nemasere 88,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vadarika zviuru zviviri nemazana masere nemakumi mana nemasere 2,848. Vapona vanodarika zviuru makumi matatu nemana 34,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni mana nezviuru mazana masere 4.8 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zvipfumbamwe nezviviri 92,000. Vanhu vafa pasi rose vadarika zviuru mazana matatu ane makumi maviri nemaviri 322,000. Asi pavanhu ava vapora vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu 1.6 million. Komisheni inochengetedza kodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission inoti ongororo yayakaita mushure mekupambwa kwemadzimai matatu AMDC Alliance inoratidza kuti pane mhosva yakaparwa. Madzimai matatu aya anosanganisa muzvare Joana Mamombe vanomirira Harare West muparamende vakapambwa svondo rapfuura nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori vakazowanikwa vakarohwa zvakaipisisa. Pari zvino vachiri muchipatara. Mugwaro ravo ravabudisa, Zimbabwe Human Rights Commission yakurudzira Zimbabwe Republic Police kuti iongorore nyaya iyi zvakakwana uye kuti isunge vanhu vakaita izvi. Gweta uye vari muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira Vaisadas Chekera vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe Human Rights Commission ine basa guru kusanganisa rokusimbisa vanhu kuti kodzero dzavo dzakachengetedzeka. Vachekera vati havazivi kuti Zimbabwe Human Rights Commission ingakwanisa zvakadini kupindudza zvinhu kuti vanhu vanyatsobvuma kuti kodzero dzavo dzakachengetedzwa.
Gwaro raburiswa iri harina zvizhinji zvarataura kunze kwekuti rangodudzira mirau inofanira kutevedzerwa nenyika kutanga paconstitution yedu nekodzero dzevanhu dziri muconstitution iyoyo dziri kufungirwa kunzi ndo dzaka damburwa kubudikidza nekupambwa kwakaitwa madzimai matatu amataura aya. Pamusoro peconstitution gwaro iroro rataura zve atinoti ma international and regional convention. Mirau ino yenyika dzakawanda kubudikidza nyika dzepasi rese nenyika dzemudunhu rino reAfrica zvakare inotaura nezveku kodzero dzevanhu dzavari kuti ivo ndo dzakatyorwa kubudikidza nekupambwa kwakaitwa madzimai atatauraya. Kunze kwaizvozvo chazongobuda mugwaro ndechekuti vati ivo vari kuongorora, vari kusora kuti vaone kuti chii chaizvo izvo chakaitika. Tinovimba kuti vachasora nemazvo ende vachatipa tsanangudzo yekuti chii chakaitika, nekuti tese tese takatarisira kuti chii chaitika, nekuti zvinhu izvi zvinenge zvaakuramba zvichienderera. Saka kunze kwokungoti vati tiri kuita, pane zvatiri kuita pamusoro pazvo, gwaro iri harina zvizhinji zvarinotaura.
Kana makatarisa gwaro rese irorori, munoona kuti pari zvarinobatsira here?
Chikurukuru chandingati chariri kubatsira apa chete ndechekungosimbisa veruzhinji kuti ivo vekomisheni vane zvavari kuita. Otherwise panze paizvozvo handione paine chimwe charinotipa kana charinowedzera pane zvakaitika. Kusimbisa ruzhinji kuti aiwa tiripo ende tiri kusadzikisa basa ratakatumwa kubudikidza neconstitution yeZimbabwe, ndo zvandiri kuona zvabudisirwa gwaro irori chete.
Sekuona kwenyu semunhu wezvemutemo uye zvemakatarisa mashandiro eZimbabwe Human Rights Commission kusvika pari zvino, munoona sekuti pane zvavanogona kuita here zvinogona kusandudza machirwo atitowa nehurumende?
Vanokwanisa kuita zvakawanda chaizvo chaizvo kuburikidza nemasimba avakapuwa muconstitution. Chekutanga ndechekuti vanokwanisa kusora pavanoti kuita investigate. Vaita investigate kudaro vanofanira kuzoburitsa zvavanenge vaona nekuita marecommendation avanenge vachifunga kuti akakodzera. Saka dai kuri kuti takange tiri munyika yekuti murau unotedzerwa sekuzvaunenge wakanyorwa wakaita, komisheni yanga ine basa guru rekuti ndo yaida iri pamberi kutibatsira kuvheneka kuti tione kuti chii chakaitika chaizvo izvo, kuti tingaiti isusu vanhukadzi vanosanganisa nevamember of parliament vamiririri vangatorwa nevanhu vasiri kunzi havazikanwe, voitwa zvavakaitwa izvozvo zvisingatauriki. Hazvisi zvinhu zvekuti munyika yatiri kuti isu takasununguka, zvingadai zviri zvinhu zviri kuitika uye zvichiramba zvichienderera.
Avo vange vari gweta uye vanoongorora zvematongero enyika vakazvimirira vasandashekera vari parunhare kuOntario kuCanada neStudio 7. Zvichakadaro, chiremba ari kuongorora madzimai matatu aya anoti muzvare Johana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marowa anoti nhasi vari nani pane zvavakanga vari nezuro. Nunurai Jena anotipa nyaya iyi.
Chiremba ari kuongorora madzimai matatu aya, Dr. Norman Matara veZimbabwe Doctors for Human Rights, vati vari kufara kuti nhasi vatatu ava vari nani kudarika zvavanga vari nezuro.
Nhasi taona kuti paita change yakanyanya kubva zvanga vari nezuro, kunyanyanyanya chitarisira kumira kwepfungwa dzavo yatinoti mental status, kurangidza kuti zviri kufamba. Vari kushandawo nemacounselors nemapsychiatrists ari kuvabatsira.
Dr. Matara vati zvinhu zvave nani kudarika musi wekutanga apo vanhu vakawanda vakanovaona pasina mvumo, kusanganisira vatori venhau, izvo zvakavhiringa vatatu ava mupfungwa dzavo sevanhu vainge vashungurudzwa zvakanyanya. Dr. Matara vati kunyange hazvo mapurisa ari kuvachengetedza pachipatara cheParktown muHarare ari kuvapa mukana wekuti vave vega kana kuti privacy inodikanwa.
Pakangoita maissues ekuti privacy yavo haina kuchengetedzeka zvakanaka kunyanyanyanya zuva rekutanga tolive na huo machinadits, I think waka kurumbiza kuenda kunapinda, vatisina kuwapa mfumo, waka kwanisa kuweze, tushanda ni mapulisa, wakukara wachengeteza, tukuweza na tukananga ni mapulisa, waku kwanisa kuwapa o prices yao, azi wachikara, wachivachengeteza sakari.
Batole MGC, rino jipano fanilu wapit kwa ongororo, shakaitika kubatatu awa, ne komiti ya kazimirira, richiti nyaya, zekupambga, ne kutotu kwa nengo zaro, zakawanda munyika kubwa pa umbra batorawo. Mumwe mudzimai akambopambwa amai konsili achinanzvavana vanoti kumbunyikidzwa zvikuru kwemadzimai chinhu chinonyadzisa nekubvisa chimiro chemadzimai nenyika.
Unorohwa ugomanikidzwa kunzi taura zvisipo zvausingazivi kunyanya kuti the girl child nekuvanhukadzi zvinhu zvinosiririsa zvinhu zvinobvisa chimiro uye zvichibvisa chimiro chenyika.
Mukuru weZimbabwe Human Rights kana kuti Zimrise vadzikama ibere avo vakamboshanda nebazi reNational Transitional Justice Working Group vanoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu nekutochwa imhosva pasi pemutemo wepasi rose.
Kutyorwa kwekodzero dzevanhu nenzira iya yatinoti torture inoreva kushungurudzwa zvakanyanya imhosva pasi pemutemo wepasi rose yatinoti muchirungu international law, it is an international crime.
Gwetara zvekodzero dzevanhu uye vachishanda neMedia Institute of Southern Africa muzvari nomupilo simanje vanoti kupambwa kuri kutorwa senzira yekunyararidza vanhu kuti vasataure zvavanoda uye zvinoitwa kune vanhu vanofungidzirwa kuti vane maonero akasiyana nehurumende.
Chatacherechedza ndechekuti abductions aya ari kuitwa towards vanhu vari more vocal achishandiswa senzira yekuita silence criticism and limit freedom of expression.
Muzina fundo uye vari mutsungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly Professor Lavmo Maduku vanoti panofanirwa kuitwa ongororo nemapoka akaita United Nations kana African Union kuti ndiani ari kukonzeresa kupambwa nekushungurudzwa kwevanhu.
Ndinofunga kuti zvingabatsira ndezvekuti paitwe investigation ye some international commission inouya yobatsirwa isina fundwi nehurumende ichitofanirwa pamwe vanhu vekunze inonyatsopinda munomu yobuda nechisungo chesawadaida kuti dakada zvaiitwa muZimbabwe nguva yakati abduction dzinofamba zvakati zvakati ari responsible ndinhingi nanhingi.
Commission inoona nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission inoti nyaya yekupambwa nekushungurudzwa kwakaitwa nhengo dzeMDC inofanirwa kuferefetwa zvakazara. Commission yati mapurisa anofanirwa kuremekedza kodzero dzevanhu munyika. Hatina kunzwa divi remapurisa pamashoko ecommission iyi asi mutauriri wemapurisa vaponya ati vakaudza vatori venhau svondo rapera kuti vari kuferefeta nyaya iyi zvizere. Munyori anoona nezvemutemo mubato rezanu PF vapo Mangwana vanoti havangatauri nezvenyaya iyi sezvo yave pamberi pematare dzimhosva vachiti vakamirira zvichabuda muongororo iri kuitwa nemapurisa.
No, nyaya dziri kumakotsi regera vanoita basa ravo vaite kana zvaibva munozivizo hatizivi zvamunotaura zvakaitika kumashure any issue yakaitika inoinvestigatewa by law enforcers toziviswa so I cannot comment what I do not know.
Hazvisati zvazivikanwa kuti vatatu ava vachabudiswa muchipatara rini. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Rumende inonzi yakoka masangano ose anomirira varairidzi kumusangano wechimbichimbi nhasi masikati uyo unonzi uchapindwawo negurukuta rezvedzidzo yepasi vaKane Matema. Musangano uyu unouya panguva iyo masangano eZimbabwe Teachers Union neProgressive Teachers Union of Zimbabwe ange anyorera tsamba kuhurumende achinyunyuta neurongwa hwekuda kuvhura zvikoro kuti vana vari kuda kunyora bvunzo dzavo dzepakati pegore vakwanise kunyora bvunzo dzavo. Progressive Teachers Union of Zimbabwe yakanyora tsamba nemuvhuro ichidawo kuita musangano navamatema uyewo ichinyuta neurongwa hwekuda kuvhura zvikoro ipo pasina dziviriro yakakwana yokupararira kwechirwere cheCOVID-19 muzvikoro. Mukuzeyanya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe.
Chikuru ndechekuti kubva pauya Minister Matema kuzoita Minister of Education hatisati tasangana nawo kubva vachipinda nonga pane mwedzi mitatu mina. Saka kuti tiende mberi zvakanaka tofana kugara kana minister wedu toonesana kuti mamiriro akaita zvinhu hongu munhu apinda musasaidza tomuratidzawo kuti hapane dombo, hapane rwizi, hapane nyoka, hapane shumba. Apa ndopanoitirwa matare, apa pakadai pakadai. Kuri vaizvo tomugumbira kuti tikwanise kunzwisisana naminista. Munhu anga ari kuHome Affairs tomuzwa munhu anga amboita ambassador, munhu amboshanda shanda muhurumende wamugabe auyo kuhurumende. Saka dada kuti timbogara navo pasi tione kuti toita sei kuti tiite masaka pamwe. Ndochekutanga. Asi chiripo ndechekuti tsamba yatakanyora inova yatodavirwa nekuti nhasi na 2 o'clock patove nemusangano uri kuatendwa naminista nemaunion ese. Sikuona kwandaita invitation yanzi tuye kumusangano natu. Saka ndodavira kuti pamupadai tsamba yedu yaita kuti vatidaidze kana kuti vanga vagara vaine urongwa iwowo. Saka tongomirira kuti tizonwa kuti after tasangana navo chii chichabuda pamusangano iwowo.
Imiwo panyaya yekuti vana vabvumidzwe kunyora bvunzo yepakati pegore makamirawo papi sesangano?
Tiri kutarisa kuti hurumende inzwisise kuti decision yekuvhurwa kwezvikoro inongova decision inokwanisa kutaurika pakati pehurumende nemachechi vamwe varidzi vezvikoro, varayiridzi nemamwe mastakeholders. Nepamusana pekuti tikangovhura zvikoro nepamusana pekuti zvinofanira kuvhurwa tinenge takanganisira vana vakawanda. Chekutanga ndechekuti even maexams acho akanzi anyorwe tikaona kuti pane vana 60,000 vanofanira kunge vachinyora vanenge vachifamba from point A to point B. Maexams akanzi atange ne 8 o'clock vanenge vachifanira kukwira bhazi vanenge vasvika here ne 8 o'clock dzacho. Pane vamwe vanenge vabva toti mwana abva kwamutare ari kuzonyora kuHarare kushowground. Vana ivavo vanosigara mumaloji, vamwe vanogara mumahotera. Vana ivavo vanotadza kudini kuwana accommodation nepamusana pekuti zvinhu izvozvo zvakavharwa. Saka ndozvari kutaura kuti malogistics ese iwayo anofanira kugarwa pasi oongororwa kuti kufamba kwacho vanofamba sei. Maexams achidza anotanga na 8 vanenge vasvika here mwana anobva kuchitungwiza anonyorera kuHeathcliff, mwana anobva kuPelanda vanenge achienda kunonyorera exam yake kana kuti kumupopoma anenge asvika here. Saka zvese ndozvari kutaura kuti ngatigarei pasi vanhu vanzwisise kuti zvinofamba sei. Nekuti kana tikati zimuseki yati maexams nganyorwe, saka nganyorwe tichitadza kuunderstanda kuti situation yedu iri difficult pakuti social distancing yacho inotangira kubhazi yoenda pamutsetse. Mwana utoti dzeexam ratanga na 8 o'clock apa ari kuchitungwisa bhazi harisi kuuya zvopwa harisi kufamba. Saka zvese zvelogistics zvetransport zvofanira kugarwa pasi zviongororwa kuti zvoitwa sei. Torega ngoita chimhanye mhanye nepamusana kuti tikadaro tichatodisadvantage vana vakawanda futi.
Tiri kuonawo kuti imi sesangano revarayiridzi pamwe nemamwe masangano muri kutyira nyaya yesocial distancing pakuti vana vange vachidzokera kuzvikoro. Zvii zvimwe zvamuri kushushikana nazvo?
Social distancing hongu chimwe chinhu chatataura nezvacho, asi pane nyaya yefumigation, pane nyaya yesanitization, pane nyaya yeprovision yemamask, pane nyaya yemaPPEs, pane nyaya yekuti pane zvikoro zvinonyorwa maexams aya zviri kushandiswa semaquarantine centers. Zvinenge zvagadziriswa yekuti vana vavagonyora. Ndozvimwe zvichemo zvatinazvo kuti varayiridzi vacho vari kuchema kuti tikatadza kugadzirisa zvinhu izvi topinda here mune soso rine pamusana pekuti zvanzi namambo pfidzai. Hatisi kuda kuti titadze kugadzirisa zvinhu zvedu nepamusana kuti tikadzimara tadaro takutokanganisa nyaya yedu. Dai tagara pasi taonesana vanhu vateerera zvatiri kutaura zvigobatsira tese. Ndochega chatatira kuti zvikakurumidza kugadziriswa izvozvo zvinonakira tese.
Avo vange vari munyori weProgressive Teachers Union vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. NewZimbabwe.com inoti mhuri yemurume akafa mushure mekunge achinzi arohwa nemapurisa achipomerwa mhosva yekutyora mutemo wokugara mudzimba waenda kumatare edzimhosva kuti iripwe. Gwedare Muri ya Levson Nwive uyo anonzi akarohwa akakuvara mumusoro akafa. Rinoti muri iyi inoda kuti mukuru wemapurisa vaGordon Matanga vabhadhare mari yokurapwa kwaLevison, mari yakashandiswa pakumuchengeta uye kutiva mari haifanirwa kushandira achichengeta mhuri yake. Daily News rinoti vanhu munyika vave kutyira kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa neutachona hwecoronavirus huri kuramba huchiwedzera, zvikuru sei pane avo vari kudzoka vachibva kunze kwenyika. Vazhinji havasi kufara pamusoro pevanhu ava, avo vavanoti vari kutiza kubva kunzvimbo dzavanochengeterwa vachivhenekwa kana kuti quarantine, vachiti vari kutiza kana kubudiswa vasati vapedza nguva yakatarwa kuti vambogara vari vega. MuHerald mune nyaya inoti muchuchusi mukuru vakumbira hodzi, vakumbira dare rezimosva kuti rimanikidze vaimbo yemukuru wemapurisa vaAugustin Juhuri kuti vatsanangure mawandiro avakaita upfumi hwavo. VaJuhuri vari kupomerwa mhosva yokushandisa mari yehurumende inoita mamiriyoni makumi matatu nemaviri emadhora ekuAmerica muzvinhu zvemabhizinisi emhuri yavo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi yenyu vateereri nevashandi vezvisevhen, mimi pamusoro pezvirikuitika pamusoro pemazuva takatarisa kutransport hazvinakidze. Transport nhunhu tinotanga kufamba na 6 o'clock izo pedza zvena 6 o'clock manheru, kuomesera vanhu nokuti makatarira zviti mamwe masectors anotanga na 6 o'clock yacho akafanana nemasecurity guards nemaother companies anoripota on duty na 6 o'clock. But that is very 6 o'clock ndokuva nimbaitanga simuka transport zoreva kuti muchatononoka kubasa. Ivo vari kuprovide transport kuti vacho havanei nazvo, havasi kutomboongorora, zoreva kuti magadhi nemamwe wese havasiri vanhu apa ndivo vanochengetedza zvinhu kuti zvinhu zvisabiwa. Saka zvinoshandei kuti mota yese nzizo ikutanga na 6 o'clock? Zoreva kuti ndaunda ndinondina kubasa na ndofanira kupota juna 6 o'clock hatoendi kubasa, hazvina kunaka. Kutora kodzero dzevanhu kozi vakataura pamusoro peindigenization, vakataura pamusoro pekusumukira mabhizinesi evanhu vechitema. Saka kusumukira kwacho kuri papi? Kana zvakuti mabhazi acho ese ngauya aite mabhazi enyika akushanda madiri avo iwo ekuti pasina 6 o'clock, pasina 6 o'clock. Zvakati izvizvi vanhu vachamukira vachienda kumataxi uko zviri pamutemo, zvisiri pamutemo, taxi yacho inosvika futi yosungwa. Haa, yavamwari vamwe vakagadzirisa kozi vava kutoomesera isusu vashandi, hatina chatichakwanisa kusarudzwa muno Zimbabwe. Zvinhu zvese zvatiomera, zvinhu zvese zvatiomera, chikafu hachiti kutengeka, zvinhu zviri kungokwira, transport kuti hakuna. Saka toita zvokudini?
Mangwanani mangwanani vashamari vestudio 7, ndinokukwazisai. Ini ndinoitwawo Brighton Machona, ndiri kuJoburg. Ndinorwadziwa zvikuru nezvinoitika munyika yedu yeZimbabwe, zvinotirwadza. Ndichitarisa kurohwa kwakaita vana Joana Mamombe nana Cecilia Chimbiri avo, ndinonzwa mwoyo wangu kudzimbikana. Vanhu vanorwira kuti vanhu vaite zvakanaka kana kuti vanoshuwira kuti nyika iite zvakanaka ndivo vanoshungurudzwa. Vanongoda kuti garai makaite zvituta, hakuna anofanira kusundza musoro kana kuti anope mhuri yeZimbabwe ramangwana rakajeka. Havadi, vanofarira kumbunyikidza vanhu, kuona vanhu vachidya nhoko dzezvironda nguva nemisi. Zvinondirwadza, ini ndinorwadziwa. Fewer day president vedu vachamisa, vapindawo muaction kuti nyika isununguke, nekuti vanhu vanongoda chamisa chete. Zviome zviite sei, zvikakwira mumuti zvichadzika. Isu tiri vana vachamisa, tinoda chamisa, chamisa chete chete. Kuabhusa kaiko ndinozokurwadziwa, ndatenda hama.
Ndinotwa kuzorwadza ndiri kuno South Africa. Aiwa, ndinowa kurwadziwa, kutambudzika chezvo chezvo. Mwoyo wangu unorwadziwa sezita rangu chezvo. Kana vanhu vachitaura sezvinotaura zvinoita mutodi, todi anotaura zvinhu zvinorwadza vanhu zvisingamboiti. So angataura here kuti vanhu vese vaabdhaktwa vanosvika kuma49 Zimbabwe, vanhu the opposition party kubvira kuna Naitaidza mara vakanyangarika, vana Reichoto, vana Guzha, Rashiwe Guzha, vese vanhu vavaizvinyangarisa zvokuti Nuda wada uti urumende Zimbabwe ZANPF irwiswe. Ndiyo saka muna chinyangari kwa vanu machipawa chinyangari sikuwa. Nuda kwe emiyo yuchete. Ndiyo na chikumbe oridai zimungwa msinga chinja viru vanu wana utara zinyo wadza zakadai. Ndiyo na uti vanu tizu kono wakana kutawura tizu taura inze ni uti taura zakanaka tunushuka pokuzo popota. Ni kutawura manzuri ya sina kukodzira. Manzuri ya sina sina rure mkuzo kwe mungu. Mutodi uwa msamu dokumbeza msamu interview wa zakari mkatini nyaya zakata seizi. Muna anga mbuti muna kata mzosu za naro wana jifana rei magombe, jokta magombei. Nese nana gonyi ita jimusa china anunzi kunyepa kuna jimusa kata seizi.
Aram kumata na wanga wande maa mkastiko kwa Amerika kwenye mwuro. Mwuro sewa nese mwuri kukotro mwuri sewa mashoko edu. Mwari ndawa batiri mkatini nika ino. Mati nzeo, apinte mkatini nika ino mtuda mwari chayo warasika denga nika. Mwari iwa watikini nchiti chao, baiti kuda kwao. Pati batiri mkatini nika mati nzeo ndio mashoko kwa wajina mwuro.
Izo zange ziri fungwa zewamwe watereri zisine ine Studio 7. Isu atina kwa takarere kera. Tumira emazu enyu pa WhatsApp namba zinoti 001-202-465-0318. Muchiti uzazwa munofunga panezu rikuitika. Muchika mchino tinotarisa rikuitika mu America. Mutungamiri wa America wa Donald Trump nezuro vakazivisa zvekare kuti America inogona kurega zvachose kupa mari kusangano rinoona nezveutano pasi pose reWorld Health Organization. Va Trump vakambomisa kupa sangano iri mari mwedzi wapfuura vachiti sangano iri riri kubatsira China kuparadzira manyepo pamusoro pecoronavirus izvo zviri kurambiwa neWorld Health Organization. Vachinyora patwita pavo nezuro, va Trump vakati America iri kufunga kana zvine musoro kuti nyika yavo irambe iri nhengo yesangano iri, vachiti vanogona kumisa zvachose rubatsiro rwemari kusangano iri kana rikasapindudza mashandiro aro mukati memazuva makumi matatu. Va Trump vakapomerawo China mhosva yekuedza kuvharidzira umbowo hwekuti chirwere checoronavirus hunogona kupomeranwa pakati pevanhu pamwe chete nokumanikidza World Health Organization kuti isataure kuti chirwere ichi chinofanirwa kurwiswa zvechimbi chimbi. Asi bazi rechina rinoona nezvokudyidzana nedzimwe nyika rapindura richiti zvataurwa nava Trump ndezvekusvibisa zita renyika yechina. Vati tsamba yanyorwa nava Trump yakazara manyepo nemashoko asina umbowo uye mashoko anoedza kukurudzira vanhu kuti vabvume zvamanyepo. China yati kuregera kweAmerica kupa rubatsiro rwemari kuWorld Health Organization zvinotyora chisungo cheAmerica mumadyidzano ayo nedzimwe nyika. Nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika huchiri pamakumi mana nevatanhatu. Vana chiremba vari kuongorora madzimai matatu AMDC Alliance vakapambwa zvondorapfuura vanoti nhasi vari nani pane zvavakanga vari nezuro. Hurumende iri kukoka masangano ose anomirira varayiridzi kumusangano wechimbi chimbi nhasi masikati. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini Ndiindi tanono kawande ndiri mu Washington DC ndichiti moswera zvakanaka. Soko izika disen